Kubva kumitambo yemuAfrica kusvika kumakwikwi yeZimbabwe National Army Charity Challenge kuchave nemachikitori enhabvu ayo angachingotaurwa nezvavo svondo rese. Pamusoro pezvo kuchave nemabiko ekupemberera kusvitsa makore makumi mapfumbamwe kwechikwata cheHighlanders uko mukuru wacho vandumiso Gumede vakavimbisa mumhanzi pamwe nenhabvu zvepamusorosoro muBabha Field Stadium nemugovera. Asi mutambo uri pamuromo pevazhinji ndeuyo uri kusouth Africa apo chikwata chechicken in chiri kutarisira kudimbura muswe chikwata chemamelodi sundowns icho chiri kuparadza zvimwe zvikwata. Mutambi ane mukurumbira muzimbabwe asi achitambira mamelodi sundowns kama billiard achange ari mumutambo uyu kunyange hazvo asina kupinda mune wekutanga pamusoro pekukuvara. Chicken in yakakunda 1-0 mutambo iwoyu asi muteveri wenhabvu waLebson Ndudzo vanoti iko zvino maGamecocks anofanira kungwarira billiard.
Vanga mumakakama vanokwanisa kuhina bhozi kama ndiye akabata sundowns yacho.
Vachitarisa matambiro akaita maGamecocks mumutambo wekutanga, muongorori wezvemitambo ane mukurumbira vaAndrew Rhodes vanoti havasi kunyanyotyira chicken in pamutambo nemaBrazilians uyu.
Chicken in handisi kuityira, ndikuiona ichikunda.
Vatsigiri vechikwata cheHighlanders vanogara muSouth Africa vanosvika zviuru zviviri vavimbisa kuti vachange vari munhandare vachikudzirira chicken in kuti ikunde. Chimwe chikwata chemuZimbabwe cheHarare City chiri kuMadagascar uko chiri kusangana neAS Adema kwete muCup Champions League asi muCup Confederation Cup. Harare City iri kutungamira 3-2 kubva mumutambo wekutanga zvekuti murayiridzi wechikwata ichi Taurai Mangwiro anoti haasi kuona vachinetseka kukunda mumutambo wechipiri uyu.
Handione tichinetseka kuvakunda, ndinoona chikwata chedu chichiita zviri nani.
Mutambo wekugumisira uchange uri muRufaro Stadium umo Dynamos iri kusangana neZPC Kariba mumutambo wemakota finari eZimbabwe National Army Charity Challenge. Kunyange hazvo mune manyukunyuku muchikwata ichi, chikwata cheDynamos change chichingotamba mumitambo yeushamwari zvekuti uyu ndiwo mutambo ucharatidza kusimba kwavo kwegore rino. Mutambo uyu wauya musha mavo musina kumira zvakanaka mushure mekunge murayiridzi wavo George Silva wekuPortugal nezuro akarova mutori wemifananidzo yepaterevhizheni yeZimbabwe Broadcasting Corporation. Svondo rapera, Silva zvekare akakandirana makobvu nematete nemurayiridzi wevabati vepagedhe vechikwata ichi Gift Muzadzi izvo zvave kuitisa mibvunzo mabatiro ake ebasa. Asi vatsigiri venhabvu vari kutarisira kuti chikwata cheChicken in pamwe necheHarare City zvichavasiya vachipemberera pachapera mitambo yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.